va Biden wandifadza kubata kwavari kuita nyaya yeCOVID-19 nekuti wane urongwa wawa inawo wekuti wanoda kuti chirwere cheCOVID-19 chichingapere sei. Ndaona waTrump wanga wane chitauro asi ndaona wachinetseka kuti hawana urongwa wapa wandine ndaona wanoda kuti wambozotedzera kana kuti wavari kushandisa kuita kuti chirwere cheCOVID-19 chipere chiri kupedza vanhu munyika ino yeAmerica.
Trump otarisa nyaya yeupfumi wemuno muAmerica, maona sei mabatirwo awaitwa navaTrump pekutanga tozopinda muna vaBiden?
WaTrump wari kutsanangura iwo kuti mutungamiriri wavo upfumi hwaabudirira hwenyika, asi wari kuzoti nekuda kweCOVID-19 hazvina kuzoita saizvozvoba. WaBidenwo wanga wachipikisana zvikuru wachiti waTrump hawana paurongwa hwakanyatsojeka hwekuita kuti nyika ino iite upfumi hunobudirira, wachipa muenzaniso yekuti kune makambani anogadzira motokari avhara waTrump wari pachigaro, uye wachiti mabasa ari kuita mashoma zvinorangidzwa neuwandu hwevanhu wari kufaila unemployment wari kuda kuti vagotsvaga kuti vabatsirikane nekuti havachisina mabasa.
Tombotarisa pamusoro pekudomwa kwemutongi mutsva weSupreme Court, wedare reSupreme Court, maona sei mabatirwo azvaitwa? Tombotanga navaBiden.
WaBiden wanga wachikurudzira iwo kuti dai waTrump warega kuita zvekumhanya kana kuti dai warega kumhanya kusarudza Supreme Court judge kuti zvizoitika mumashure mesarudzo, waTrump wachitiwo ndoo mutungamiriri wenyika uye ndowati wane kodzero dzekusarudza Supreme Court judge nekuti ndo zvakanyorwa mubumbiro remutemo kuti president ndo anosarudza.
Tombotarisa zvataurwa nevaviri ava mukupeta nhaurwa yanhasi, zvii zvakubatai pane zvataurwa izvo navaTrump?
WaTrump ari kutsanangurawo kuti iwo ndo waita mutungamiriri aita zvinoshamisira kupfuura vamwe vatungamiriri muno muAmerica, kunyanyanya panyaya dzezveupfumi. Ndo zvavanga vachitaurawo waTrump, ndo zvandaona zvandabata zvekuti ndo zvavari kuramba iwo wachingosimbisisa wachiti ndo zvavari kuita. Saka ndangoona zvichingondinakidzawo nekuti zveupfumi zvacho hazvisi kunyatsofamba zvakanaka bari nekuda kwechirwere chako ichi cheCOVID-19, saka zvinonetsa kuti tigozonyatsoona kuti zviri kufamba sei.
VaBiden vavimbisa chii panyaya iyi yeupfumi?
VaBiden wavimbisa iwo kuti wane urongwa wawainawo wekuti vanhu wakwanise kuwana mabasa munyika ino, wachishandisa iwo kuti munyika muno vanhu varege kushandisa zvinhu zvakafanana nanako, varege kushandisa zvinoburitsa hutsi hwakawanda huri kukonzera kuti dunhu reCalifornia riri kuramba richingoita moto nemoto gore negore, vanhu vachiparadzirwa zvinhu zvavo. Saka waBiden wari kutiwo urongwa hwavana hweupfumi vanenge vachishandisa nzira dzakanaka zvingakonzere bahutsi kana pollution inokonzera kuti paite matambudziko mukati menyika.
Taona imwe nyaya yanetsa zvikuru inyaya yerusarura ganda imo muno muAmerica, kwevatema vachisarurwa nevachena.
Ndaona waTrump wasina kunyatsotsanangura zvakanaka nekuti pautungamiriri hwavo tiri kuona vanhu vatema wakawanda wachiurayiwa nemapurisa echichena, uye hawana paurongwa hwekuti zvinopera sei kana kuti nyika yeAmerica idyidzane zvakanaka pakati pemarudzi akasiyana siyana. WaBiden wondaona wachitiwo wane urongwa hwawainawo hwekuda kuti marudzi ese ari muno muAmerica ashande pamwe chete zvisina rusarura ganda, asi kuti vanhu washande wachingodzi zvizvarwa zvemuAmerica kana kuti wagari wemuAmerica.